Whatever I think properly with the group, I think we are apart in terms of constitution making. Because as I said, Mazapura is a negative. One cannot have any objection between the principles why it was provided with information as we proceed in the process. So those are going to be able to please. The minister, it's our good apart, could please, we are good apart. Maybe I'm going to be able to do it. Yeah, it's quite a few good things that we're going to talk about here. I saw that when we got the corona with if I have a food drink, we're going to be able to do it. Funny, I'm going to be able to do it. As long as
Saka kusawirirana kwakakwa konzerwa ne Second World Stakeholders Conference report vati iwo maprincipal.
Maprincipal yeyi vakati vaziva kuti kusawirirana kwakanga kuri kwekuti chii nekuti vakati vawana report. Saka inini ndichakanyorera ndichivapa report ndeyatsanangurira vati marecommendations kutifamba sei anobva kwandiri tichiziva tese kuti iri process iyi yekuparamend haisi yehurumende.
Saka munotarisirwa kuvapa gwaro iri rini kana kuti ripoti yenyu?
Ndichavapa gwaro iri musemuvhuro svondo rinouya. Zvikakwanisika dangu vape kana musefuraidhi chaivo vagoita vachiongorora kuti zvakamira sei.
Ndevapi vatungamiri vamapinda navo musangano?
Vanga muina President Mugabe, Prime Minister Tsvangirai naDeputy Prime Minister Mutambara.